Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 6 kurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hatidi politics dzakadaro, waita sei mvana uyu? Haasi muZimbabwe here iroyo? Haasi mwana wokuZimbabwe wamaruwa wamuri kudaro? Politics dzinopinda pamusic papi.
Vazhinji vanoshora hurumende nemapurisa vachiti havafaniri kurwisana nevaimbi asi kurwisa kuti vanhu vagare vakasununguka munyika.
Tavanokupa kaumbowo kana tikatsananguruke zvakaitwa namadzimai kubva vanomunangarwa vachipinda muofisi, kwozoitazve jenda zvokuti kuenzaniswa kwevarume navakadzi pabudiriro, tichizotarisawo zvedigital space.
Zimbabwe inotarisirwa kupinda mumusangano wakatarisana nevechidzimai weUnited Nations 67th Commission on Status of Women unotanga nhasi muNew York City.
Nyaya yekushayikwa kwemabirth certificates nevana muZimbabwe inyaya yakati kurei zvakanyanya. Endi vana vazhinji havana mabirth certificates kana kuti magwaro ekuzvarwa aya kubudikidza nezvikonzero zvakasiyana-siyana.
Sangano reJustice for Children rinokurudzira hurumende kuti ivone kuti mwana wese muZimbabwe ane magwaro okuzvarwa kuti zvisakanganisa upenyu hwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kushorwa neruzhinji rwevanhu mushure mekunge yatumira mapurisa kunomisa mutambo wakanga uchiitwa nemuimbi ane mukurumbira Wingi D kuchitungwiza nemusi wemugovera. Kubva zvakabuda damba refu raWingi D rinonzi Yureka, dzimwe nhengo dzezanupf dzakabva dzatanga kuti muimbi uyu haafaniri kubvumidzwa kuimba nekuti ari kushora hurumende. Pasocial media seTwitter, Facebook nedzimwe nzvimbo, vanhu vazhinji vari kushora hurumende pamusoro penyaya iyi. Muimbi ane mukurumbira vaThomas Mapfumo vaudza Studio 7 kuti zvinonyadzisa kuona hurumende ichitadza kubetsera vanotambura asi ichiwana simba nemari yokuswera ichitandanisana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichiita mabasa anobatsira upenyu hwavo pamwe nekusimudzira zita renyika. VaMapfumo vanoti zvinosiririsa kuti hurumende yava munangagwa inoswera ichiita zvinhu zvisingabatsiri kana munhu mumwe chete zvake pachinambo chekuita zvinhu zvinobatsira veruzhinji, sezvatiri kuona zvichiitwa nemutungamiri weZambia pamhiri paZambezi. Kushora nevakawanda munyika, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyora padandemutande akasiyana-siyana akaita seFacebook neTwitter zvichishora zvakaitwa nemapurisa.
Hazvitaure chinhu, mufunge zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kana pasi rese. Vanhu vakazwa kuti ndo zviri kuitika, gavhumendi iri kutandanisana nevanhu vanoimba kuti vasaimbe zvavanoda kuimba. Kune nhamo kunyika, vanhu vakaimba vachitaura kuti nhamo dziriko dzavari kuona, makufunga kuti imi ndimi mukurehwa. Hazvisirizvo, hadzisiridzo politics ka. Hatidi politics dzakadaro, waita sei mvana uyu? Haasi muZimbabwe ene iroyo? Haasi mwana wokuZimbabwe wamaruwa wamuri kudaro uyu? Politics dzinopinda pamusic papi? Tiri kuno kuno neAmerica kunoku, vanhu vanoimba zvavanoda, vanogona kutukirira Biden, vanogona kutukirira anybody, Trump kana ini. Hatimbozwa chinzanzi munhu wacho ari kutsvagwa kana kuti pane zvichaitika kwaari. Chiiko chiri kuitika? Kuratidza kuti government ine huro, ine uori hwakaipisisa zvikuru mugovernment iyo. Ande hamuna, ndinoona zvangu kuti nyika haina government, nyika haina mutungamiri, because kamutungamiri wenyu imbavha. Hatidi kunyeperana, mutungamiri wenyu imbavha. Ende nyika iri kutongwa nemakateo, nekateo. Hatidi zvinhu zvakadaro isisu. Vanhu vanofanirwa kuva ne freedom of movement, freedom of speech, freedom of expression. Zvinofanirwa kuonekwa zvichiwanikwa kuvanhu izvozvo izvi. Vane kodzero yakadaro. Hatidi kuona kuti vana vadiki vakadaro zviri kuitirwei zvinhu zvakadaro. Kana iye mukuru wenyika achiona zvinhu zvakadaro asina zvaanotaura pamusoro pezvinhu zvakadaro. Mukuru wenyika.
Kana makatarisa zvinhu zvakaita seizvi vamapfumo, munofunga kuti chii chiri kudiwa nehurumende apa? Chii chavari kutya?
Zvinoratidza kuti hurumende iyi haina vanhu vari kuisapota. They are desperate. Kana muine vanhu imimi vanokusapotai muchiziva kuti isusu tine vanhu, chii chamunorovera vanhu kuti chamunomanikidzira vanhu kuti kana kumarali kana kuita sei muchirova vanhu kuti huyai muzotiteerera? Munofanirwa kunge muchisapota zanhu. Muri kutya chii? Muri kutya mabasa enyu? Muri kuba munyika? Iye zvinezvi tine nyaya yeAl Jazeera iyi inonyadzisa zvikuru. Zviri kuitwa naani izvozvo? Nemukuru wehurumende kuti ndege dzitakure gold dzichienda kudze dzichinotengesa ikoko kuvo nevarungu ivavo vari involved avo. Nyika yenyu ichisara isina chainacho, asi gold muchitutira kuendesa kunze, mari yacho muchitora kuisa muhomwe dzenyu. Varume zvakatooma, asi munhu
avo vange vari muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo ari parunhare kuOregon muno muAmerica neStudio 7. Studio 7 yatadza kubata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi pamwe nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Zimbabwe inotarisirwa kupindawo mumusangano wechimakumi matanhatu nemanomwe kana kuti United Nations 67th Session of the Commission on the Status of Women uchatanga nhasi muguta reNew York muno muAmerica. Chikwata cheZimbabwe chiri kutungamirirwa negurukota rebazi rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni. Zimbabwe inotarisirwa kuratidza zvirongwa zvakadzikwa kubva patora vaEmerson Mnangagwa utongi muna 2017. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Gadziro Kwekwerere, vanoti Zimbabwe yapiwa mukana wekuratidza zvayakaitira madzimai mumakore matanhatu apfuura.
Vahwandi, tinofara kunzwa kuti madzimai ekuZimbabwe akokwawo kumusangano weCommission on Status of Women kumubatanidzwa wenyika dzose uko kuUnited Nations. Chinhu chinofadza zvikuru kuti vasanganewo namamwe madzimai anobva kune dzimwe nyika vachirodzana pfungwa, vachipanana nawo ruzivo nenyaya dzebudiriro dzamadzimai. Tinonzwa kuti mai Stembiso Nyoni ndivo vanenge vakatungamira chikwata chinobva kuZimbabwe chamadzimai. Ende ivimbo yangu kuti madzimai ari kuuya namai Stembiso Nyoni vanhu vanoziva zvekodzero dzamadzimai uye zvebudiriro yamadzimai. Hatizivi hedu kuti vakasarudzwa sei, asi chivimbo changu kuti vachamiririra Zimbabwe nouwandu hwayo kumadzimai.
Zimbabwe yapiwawo mukana uyu sedzimwe nyika. Munotarisirei kubva kuchikwata cheZimbabwe pamusangano uyu?
Nyaya dzinotarisira kukurukurwa nezvadzo dzakati wandei. Kunotarisa nenyaya dzekuenzaniswa kwevarume namadzimai, yatinoti pachirungu gender equality. Vanenge vachidawo kurwira kodzero dzamadzimai kuti awanewo mikana yakangofanana neinowana varume pane zvose zvavanoita. Kunotaridzawo kuti kuchakurukurwa nenyaya yezvebudiriro yatingati pachirungu digital space. Saka izvi zvinobatanidzira zvinhu zvinobuda pazvivhitivhiti, paindaneti nezvakadaro, kushandiswa kwazvo nezvimichinawo zvamazuvano zvetechnology. Ndeimwe nyaya ichakurukurwa nezvayo. Kuchazoitawo kuti iyo ministry kana kuti bazi rezvamadzimai richapawo nhoroondo yezvarakaita kubva vamunangarwa vachipinda muhofisi kuti kumadzimai kwakaitwei, chinoenderana nebudiriro, chinoenderana nokusumudzirwa kwamadzimai. Saka kuchava tinga nezviitiko zvakakosha zvitatu samataurira andaita kuti kuchava nokupa kaumbowo kana tikatsananguruke zvakaitwa namadzimai kubva vanomunangarwa vachipinda muofisi kwozoita zvatataura zvejenda zvokuti kuenzaniswa kwevarume navakadzi pabudiriro tichizotarisawo zvedigital space zvatataura saka ndo nyaya hombe dzinenge dzichiitika ikoko.
Dr. Gwekwerere, ko ivo amai nyoni chii chamunoda kuti vaite kana chavanosungirwa kuti vaite pamusangano uyu?
Tinoimba vachasanganawo namamwe madzimai achavarodza pfungwa kuti vagodzoka neshanduko kuZimbabwe. And ndinovimba kuti vakatorawo madzimai echidiki navasikana because vanhu vakura zvimwe nguva kunotaura nezvedigital space iwe kana kuti ubaye foni zvaakutonetsa panenge paine nyaya.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Gadziro Kwekwerere, vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata amai Stembiso Nyoni sezvo nhari mbozha yavo yanga isingadavirwi. Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekuti vana vose vakwanise kuwana magwaro ekuzvarwa nawo kana kuti mabirth certificates, richiti haisi mhosva yevana. Naizvozvo hurumende inofanira kugadzira nzira iri nyore kuti vana vose vawane magwaro awa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaJohn Mhlanga vanoti sangano ravo riri kunetseka zvikuru nenyaya iyi, vachiti mwana asina gwaro rekuzvarwa kwake anonetsa muzvinhu zvose kubva mune zvedzidzo nekuwana rubatsiro mumatambudziko anonge asangana nawo.
Nyaya yekushayikwa kwemabirth certificates nevana muZimbabwe inyaya yakati kurei zvakanyanya. And vana vazhinji havana mabirth certificates kana kuti magwaro ekuzvarwa aya kubudikidza nezvikonzero zvakasiyana siyana. Vamwe vacho vakafirwa, vamwe vacho vabereki vavo ndo vasina hanya dzekutoresa vana mabirth certificates. Vamwe vacho havana atingati marequirements kana kuti zvinodiwa kuti vazenge vachikwanisa kutora mabirth certificates atora nezvavo. Then vamwe vacho vane madambudziko ekuzvarwa, then vabereki vozorambana. Then varambana kudaro pozosara kana kuti vana ava vana baba vavo, zvobva zvaita dambudziko nawo rekuti vazokwanisa kuwana mabirth certificates sezvo mutemo usina kunyatsosununguka panyaya yekuti baba vazotorese vana mabirth certificates vari vega.
VaMhlanga, mukushanda kwenyu nevana, kusavepo kwebirth certificate romwana kunokonzera matambudziko akadini?
Kushaya kwemwana birth certificates idambudziko rakati kurei uye zvinobata-bata matambudziko akawanda. Section 81 yebumbiro remutemo remuZimbabwe inoti mwana wese ane kodzero rekuwana gwaro rokuzvarwa. Inoti mwana wese ane kodzero yekuva nemhuri kana kuti kumhuri kwaanobva. Saka dambudziko iri rekuzoshayikwa kwebirth certificates rinokonzeresawo mamwe matambudziko akawanda anosanganisira kushaya dzidzo. Nekuti izvozvi kati mwana akwanise kuregista kana kuti kunyoresa nzvimbo yeyatinoti ECD kunotangira vana kana vachitanga kuda kupinda muchikoro, panodiwa birth certificates nemamwe magwaro akasiyana siyana atingati mahealth cards nezvimwe zvakasiyana. Asi birth certificate rinodiwa nekuti ndo rine zita remwana, ndo rinoratidza even vabereki vemwana, ndo rinoratidza zvakare nzvimbo yakazvarirwa mwana kwaanobva. Tabva panyaya yekuchikoro toenda even panyaya yekuti mwana angadaro apindana nedambudziko kana kuti tingati rekushungurudzwa. Kana mwana ashungurudzwa zvakakosha kuti zvizivikanwe kunzi mwana uyu ane makore mangani. Saka munoona kuti kana takutaura nenyaya dzejustice zvaakureva kuti mwana iyeye kuti akwanise kupinda zvakanaka kana kuti nyaya yake ifambe zvakanaka mujustice zvaakuda futi kuti zera rake ringe richizivikanwa. Saka izvi zvinozosanganisira kuti panozoitwa iye yatinoti age estimate yekuzonofungidzira makore emwana. Of which i process inoitwa ichizotora nguva kuti zvinge zvazovepo zvaungana. Saka tiri kuti even kana takutaura nyaya dzejustice, kana mwana asina gwaro rekuzvarwa zvinogonawo kunonotsa kuti mwana afambe mujustice zvakanaka.
Va mushanga sevan vanoshanda nevana kuti nyaya iyi gadziriswe munoti kuhurumende pamusoro pevana vasina kana kuti vari kutadza kuwana mabirth certificates avo nezvikonzero zvavasina kukonzera
hurumende zvandinganyanyokurudzira chekutanga ndirikuti isusu sejustice for children takaita yatingati application kana chikumbiro kudare rehigh court tichikumbira kuti kune vana vakawanda vasiri kutora mabirth certificates nemhaka yekuti vakasara navana baba asi ana mai vavo havazikane kwavari. Saka polisi yehurumende inoti amai vanofanira kunge varipo panotoreswa mwana birth certificates. Saka isusu chikumbiro chedu chakagamuchirwa nedare rehigh court tichiti toda kuti vana baba vakwanisewo kutoresa mabirth certificates vari vega kunyanya-nyanya pasituation kana kuti patinenge takasangana nedambudziko rekuti amai havasi kuzikana kwavari. Saka chikumbiro ichocho chakagamuchirwa. Asi chekutanga chandinoona ipapo chinofanira kuzoitwa nehurumende kuzotiwo sunungurei pane zvinonyanyodiwa kuzoti tizoburitsa umbo hwekuti amai ava havazikane kwavari. Nekuti kazhinji kazhinji tinoshandisa yatinoti word of mouth kana kuti manzwi anongobva mukanwa kuti amai ava hativazive kwavari. Kana munhu akauyawo neumbo hwake angava munin'ina kana kuti tete kana kuti amai vake vachipawo umbo hwekuti amai ava hatizivi kuti vakaenda kupi kana kuti angava sabhuku wemunzvimbo, zvinofanira kunge zvakakwana kuti mwana akwanise kutoreswa birth certificate amai vake vasipo. Saka ipapo ndinoona sekuti pachiruda kuti vandudzwei kuti hurumende ipa vandudze kuitira kuti vana vakwanise kutora mabirth certificates even vana amai vavo vasipo, nekuti ndo matambudziko akanyanyowanda iwayo ekuti vana amai havapo havazivikani kwavari. Asi polisi iri kuti amai vanofanira kunge varipo panotorwa birth certificate rechi remwana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka kana vari vapenyu.
Avo vange vari vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, bato riri kutonga reZANU-PF riri kupomerwa mhosva yokumanikidza vagari vekumaruwa kuti vaende kumisangano yebato iri panguva iyo kutsvaga rutsigiro rwesarudzo kwava kunyanya munyika. MuNewsday makare, Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yakamirira zvikuru kubudiswa kwefirimu rakaitwa neKatar pamusoro peuori muZimbabwe. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matandamoyo vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakamirira kutaura nevanhu vanonzi vakaita zvouori igoona zvekuita. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Diva Shamara Rivos Studio 7 ndijesi regai ndimbotaurawo nhasi. ZANU-PF chaisiri kuziva ndechekuti iri kukambenera sisi zvaiita kurafingora. It's a very good campaign, well done ZANU-PF, kuvarambidza kupa attention kuvanhu kuti kune chinhu chinonzi sisi chisingadiwe nehurumende. Matokambena zvakanyanyisa ende kwese kwamuri kuvarambidza muri kuvakambenera ende tichasangana zvedu pakuvhota, ndopamuchaona kuti Jehovha ndimwari.
Toda kukomendawo pachiitiko chakaitika kumasvingo cheofficial opening yekliniki. Ndinoda kutaura kukomenda mashoko ababa achadzamira munozviita kunge munonzi you own Zimbabwe, munozviita kunge ndimivaridzi yeZimbabwe, muchidzvanyirira vanhu, muchitadza kuita zvirongwa zvinenge zvakarongwa nemugwara zviitike, muchingotora people for granted. I'm telling you it's enough, enough is enough. Zvese zvamanga muchiita as party yenye ZANU-PF muchida kudzvanyirira ma citizens of Zimbabwe is going to end. People have changed their mind. Kana mukada kuita kunge munonzi njima kavaka clinic yeye musina muchida kubunyikidza vanhu, vanhu vakuziva hakuna chamuchazoita nhasi after 43 years muchada kuvaka clinic nhasi muchida kutanga kusumudza musoro kuti munonzi munoziva stereki zvinhu zvaitwa ne council. Ndoda kuti ndikuzivisei kuti people are now knowing your colors.
Ini ndirikuda kutaura nenyaya iri kutaurwa naTafadza Mugwadi, nyaya yekuti hurumende inogona kuenda kuna America indopa mari. Inondopa mari ichiwa nePA story naichida kupiwa. Vana America havafambi vaitsvaga mari nemanorubatsiro. Isu tiri tinofamba tichitsvaga rubatsiro kuvanhu. Ndinonzwa kuti varari kuti hurumende haari nzwisisi. Bhikozi hurumende vanhu kana vachinzi ndo vanobatsirwa vachidzidziswa. Zvine basa rei nokuti deva vatanga vawana permission kubva kune vanotonga vacho. Vanhu ndo vakavhota, ndo vane simba. Saka iye wakutora simba kuita iri rake kuri vati hatozivi zvavanoita. Ndinoona kuti zita rake rokuti Tafadzwa here. Kuno mumwe waimborotomuka futi vana Tafadzwa Mahoso. Nhasi tiri kuwana iye achirashika futi Tafadzwa Mugwadi. Siyana nazvo kuita kusapota ZANU-PF zvirevo kuti hauchisina pfungwa dzokuziva zvakanaka nezvakashata. Nguva ramhani, nguva yapera iyi. Tinoda Zimbabwe yakasununguka, tinoda Zimbabwe iri kubudirira, ichiendirira mberi. Kwete zvokunguva rigid nokumanyikidza kuti vanhu ngavatifai vachitambura. It's very bad. Be a man of conscience.
Sei vanhu vechidongofarira kuuya kusima mari munyika medu. Isu tichitambura kuti tiri kusima mari, tiri kusima mari. America irimo, China irimo, Russia yakupinda futi. Zvinozumire zvakanaka here vanhu vasangana vari 3 ava munyika medu? Tofanira kuti tipawo nevanhu maZimbabwe tione apo. Tione apo, tione, tione apo. Ndatenda hangu.
Ndinoitwa Gidza Magoba, pachipinga apo, ndobva ndobva. Inini ndinoona kuti maizvigumba vano umwe, vanoda kutanga ipapo, panyaya yekuti bepai rakasainwa nevanhu vashoma, out of 9. Zvichirevei kuratidza kuti ivo pano umwe huoro, pano umwe kusatenderana, kana kuti kune vamwe vari kuramba kuti sarudzo rinofanira kuitwa pajekerere, but ivo vanokunwa kuda kubira kwavanoita. That's why vakaramba kuti bepai risainwe. That's why vakaita pakaita makakatanwa, ivo vakasaina vangori 3 chete kuti vasaine vari vese. At least dai pakasaina 75%, tainga tichiziva kuti pamwe vaviri avaramba kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, but vamwe vese ava out of 9 kusaina vanhu 3 chete, kuratidza kuti 6 vese ava vakarambira kuti zvinhu sarudzo dzekuZimbabwe dzisafamba zvakanaka, vanoda kuti dzifambe jekerere. Saka maizvigumba hameno kuti munhu uyu waanobva kune vanhu iri.
Inishi chimo changu chiri pakuti kudai munangagwe ndasiyane nesu vanhu vekudhaiaspora. Takatiza nhamo kuZimbabwe, nhamo iye yatakatizana nhasi hasati yapire chitongoko. Saka iye kana akuti vanhu ndavadzoke kuno kumusha, iyo nhama yatakatiza ichiripo. Ari katigadzirire chiko chaari kuda kutipa ikoko chaanobva anyautotisonasona nesu. Patakambouya kuno takamboita zvekutaurirana nehere kuti taakupinda kusouth africa, takaenda takauya kunoko nekuda kwedu. Saka tichangodzokera nemakuda kwedu kwatakangoita, kwete zvokuti tiye zvokumanikidzwa zvokuti fosikidza zvauda kuita zvokuti ndiri dzake tsitsi ndedzeidzo dzokubvisa mwana wemva namadziva, zvokuti ndiri kuda kukutumira vanhu vachaza kubatsira iye kuti umudzoke kunyika. Chanyanya kutigadzirira, chanyanya kuchinja kuZimbabwe, chanyanya kunaka kuZimbabwe chii? Mukatitsananguroye vamunangagwa, chanyanya kuchinja kuZimbabwe. Nhama yatakatiza ichirungoko, zvese zvatakangotisiya zvakatokanyika zvatowese kupfuura pazvinhu zviri. Saka nyaya zvamunochamunoda kutidzosera kunhama ikoko chii? Siyana inesu tichangodzoka semaurira atakambeita kuno kutega kuti kuti todzorwa nemu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashanyira guta reSelma kuAlabama kunocherechedza zuva rinozivikanwa nerokuti Bloody Sunday, rinova zuva rakarohwa nemapurisa vanhu vatema vaisanganisa muchakabvu Dr. Martin Luther King nevamwe vairwira kodzero dzevanhu vatema musi wa7 kurume mugore ra1965. Vanhu ava vakange vachiratidzira vachifamba pabhiriji reEdmund Pettus Bridge. Mumashoko avo pagungano iri vaBiden vakati vanhu vanofanira kugara vakachenjerera ruvengo sezvo zvava kunyanya kunetsa munyika mazuva ano.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazhinji vanoshora hurumende nemapurisa vachiti havaifaniri kurwisana nevaimbi asi kurwisa kuti vanhu vagare vakasununguka munyika. Zimbabwe inotarisirwa kupinda mumusangano weUnited Nations 67th Commission on Status of Women unotanga nhasi muNew York. Sangano reJustice for Children rinokurudzira hurumende kuti ione kuti mwana wese muZimbabwe ane magwaro ekuzvarwa kuti zvisakanganisa upenyu hwavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.